Mushandi mukuru mubazi rezvekufambisa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kurwadziwa zvikuru nekushayika kwavakaunda avo vavati vakabatsira zvikuru bato ravo nemauto eZANU munguva yehondo yechimurenga.
Tinotenda mutungamiri wenyika vaMnangagwa vapa mashoko avo ekuchema nemhuri yekuZambia uye nevatungamiriri vayo nokushayikirwa kwayaitwa nava Kenneth Kaunda. Akazvipira kupa nyika yake Zambia ibatsire kusununguka kwenyika yeZimbabwe nokubatsira varwi vorusununguko vose kubva kuZipline Zanila. Vakaunda did everything that was possible under the sun. Nyika yedu yachive independent. Nokushayikirwa kwavaita kudai tinonzwa kurwadziwa uye tinoti kumburiye kuZambia. Tiri kuchema pamwe nemi. Basa rakabatwa navakaunda rinofanira kusimbaradza ukama hwedu senyika nevanhu. Basa rakabatwa nakaunda vakaunda rinofanira kuti tive nemucherechedzo.
Izvi zvatsigirwa nemutungamiri wesangano reZipra Veterans Association rebato rezapu retired Colonel Besta Magwizi avo vati vakaunda pamwe nevamwe vakuru venyika dzemuAfrica vakabatsira bato ravo kuronga hondo nekurwisa utongi hweRhodesia nekuvapa makamba ekushandira munyika yavo.
Nekurasikirwa nababa Kenneth Kaunda. Kenneth Kaunda mumafront line state akabatsira rukusunungura mhiri yeSouthern Africa yese zvayo vachichengeta vanhu vekuAngola, vekuNamibia, vekuMozambique, vekuSouth Africa nesu vemuno muZimbabwe pamwe chete. Tiri maliberation movement airwira rusununguko rwenyika dzedu dzakasiyana siyana.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa varatidza kusuwa vachitumira mashoko avo enyaradzo kumhuri yekwaKaunda nenyika yeZambia vachiti munhu wese muAfrica arasikirwa nababa vedunhu reAfrica. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Lwatayo vati kunze kwekubetsera dzimwe nyika kuwana kuzvitonga vaKaunda vairemekedza utongi hweJekerere sezvo vakabvuma kusiya chigaro mushure mekukundwa musarudzo muna 1991 navaFrederick Chiluva vaimirira bato rinopikisa.
Kufa kwava Kenneth Kaunda anova mutungamiriri wekutanga wenyika yeThe Republic of Zambia kwatibata zvakanyanya semusangano weMDC Alliance. Chimwe chatinotenda futi vaKaunda ndechekuti muna 1991 pavakaitwa maelections havana kurambira pachigaro sezvatinoona zvichiitika kune dzimwe nyika, sezvatinoona zvichiitika even kuno kuZimbabwe, kuti kana mumwe munhu achinge akundwa anobva arambira pachigaro kuti aiwa ndini ndakasikirwa pano handibvi. Saka tinoda kutenda vaKaunda nebasa ravakabata kuti Africa iwane rusununguko, kuti mwana waAfrica azive chinonzi kutungamirira kuzvitonga kuzere.
Vanoongorora nezvematongero enyika vakazvimirira Dr. Davidson Mugodzwa avo vanodzidzisa paGreat Zimbabwe University vati basa rakaitwa navaKaunda rinokosheswa munhoroondo yezvidzidzo zvekurwisa kupamba kwedunhu reAfrica.
Maererano nerufu rwavaKenneth Kaunda ndine urombo zvikuru kuti Zambia yarasikirwa nemukuru akadai. VaKaunda nevamwe vavo vefrontline states ndoo mapurezidendi akabatsira zvikuru muhondo dzerusununguko dzemuno muSouthern Africa. Vakabatsira nyika yakaita seSouth Africa neNamibia kuti dziwane rusununguko. Varume ava vakashanda zvikuru panyaya yanga yakaoma yecolonialism. Tinoona kuti tarasikirwa negamba. Tine urombo zvikuru.
Asi vaimbove nhengo huru yeZANU-PF nedare rechimurenga kuZanila munguva yehondo uye vakagara navakaunda kuZambia vari kugare gumbo vati kunyange vazvo vakaunda vakabatsira Zimbabwe kurisa vadzvanyiriri vechichena, dzimwe nguva vakaunda vaivhiringa urongwa hweZANU-PF muZambia. Asi vagumbo havana kunyatsoda kubuda pachena kuti zvii chaizvo zvaimboitwa navakaunda.
So full of contradictions. Really, that's all I want to say. I don't know what to say.
Vakaunda vakashaya nezuro muLusaka kuZambia vave nemakore makumi mapfumi mamwe nemanomwe ekuberekwa. Vakaita mutungamiri weZambia wokutanga muna 1964 vakazobviswa pachigaro muna 1991 navachiluva. Kunyange hazvo vakaunda nenyika yavo vari kuremekedzwa nekubatsira vana veZimbabwe munguva yehondo. Zimbabwe yakawanawo rubatsiro kubva kune dzimwe nyika dzemuAfrica dzinoti Mozambique, Tanzania, Ethiopia nedzimwe dzakadaro. Dzimwe nyika dzakabatsirawo Zimbabwe nezvombo pamwe nekudzidzisa mauto erusungunuko zvinosanganisira Romania, Russia, China, Yugoslavia nedzimwe. Takamira Studio 7 Masvingo, Teni Godfrey Mutimba.